and it's happening right here. Mondays through Fridays at 09:05 and 20:05 UTC, right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu Chikunguru 10, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu wevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika wakakwira nechina kusvika pamazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 926 uye vanhu vafa vava gumi nevaviri.
Takuona kuti takufamba izvino zvichibata vanhu vari muZimbabwe vasinambobuda kunze. Izvi zvakutyisa. Ngatiteedzere nyaya yesocial distancing, nyaya yekugara tigeza maoko edu, tombosimbisisa. Iyo nyaya yongoita self-isolation, yongogara tiri kudzimba dzedu, tongobuda tichienda kumastore kunotenga manecessities chete, todzokera kumba.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzokurudzira veruzhinji kuti vadzivirire kuchirwere cheCovid-19. Dare Major Street raramba kutambira chikumbiro chekuti rirerutse mabail conditions enhengo dzeMDC Alliance dzinoti muzvare Joana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marowa.
Ngwa hwafamba zvikuru, tinotenda kuti tawana mabilateral meetings namapolitical parties akawanda. Vanga vachida kunzwisisa zvavanofanira kugadzirira pavanouya kumusangano. Saka we can say everything is set for the meeting yeMonday. Ndofunga zvimwe zvese zvagadzirirwa zvinenge zvichafamba zvakanaka sekuona kwedu.
Zimbabwe Council of Churches inoti gadziriro yemusangano uri kutarisirwa kusangana vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana yemunyika iri kufamba zvakanaka chose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika wakakwira nechina kusvika pamazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 926 uye vafa vava gumi nevaviri. Izvi zvinotevera kufa kwevanhu vatatu nezuro uye kubatwa nechirwere ichi kwavamwe vanhu makumi mana nemumwe chete. Vanhu vaviri vakabatwa nechirwere ichi vakabva kuSouth Africa, mumwe chete kuNamibia, mumwe chete zvakare akabva kuSweden, uye vanhu makumi matatu nevatanhatu vari vanhu vagara vari munyika. Kusvika nezuro vanhu vakanga vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika mazana matatu nevatanhatu kana kuti 306. Vanhu vakavhenekwa chirwere ichi nezuro vanosvika zviuru zvina nezana rine makumi matatu nevashanu kana kuti 4135. Vanhu vaongororwa chirwere ichi munyika yose vadarika zviuru makumi masere nezvitanhatu nemazana maviri negumi nevaviri kana kuti 86212. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 vadarika mamiriyoni gumi nemaviri nezviuru mazana mana nemakumi matatu kana kuti vadarika 12,430,000. Vanhu vafa pasi rose vadarikawo zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu nezvisere kana kuti vadarika 558,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nezviviri kana kuti vadarika 3,122,000. South Africa ndiyo ine huwandu hwakanyanyisa hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika dzemuAfrica. Nyika iyi ine vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvisere kana kuti 238,000 ichiteverwa neEgypt iyo ine vanhu zviuru makumi manomwe nezvipfumbamwe nemazana maviri nemakumi mashanu nevana kana kuti 79,254 ichiteverwawo neNigeria iyo ine zviuru makumi matatu nemazana manomwe nemakumi mana nevasere kana kuti 30,748. Kunyanga hazvo wandu wevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira, vanhu vakawanda havasi kutora matanho ekuzvidzivirira sezviri kukurudzirwa nesangano reWorld Health Organization, zvakaita sekupfeka mamaski kumeso kwavo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo zviri pachena kuti veruzhinji vari kutapurirana chirwere ichi munyika, kumisika yemabhazi pamwe nekumabhanga, vanhu vanenge vakaungana kana kumanikidzana, izvo zvinoita kuti kutapurirana kweCOVID-19 kuve nyore. Studio 7 yaona vanhu vazhinji vange vasina kupfeka mamasiki apo vanga vachisangana neveruzhinji muguta reHarare. Mumwe mugari wemuHarare vapo Majaira, avo vanga vasina kudzivirira vati dzimwe nguva vanombokanganwa kuzvidzivirira.
Inguva yekuti unogona kungovarairwa kwe 2 minutes pamwe wanga uchimbotaurawo nemunhu, saka pakutaura pepe kufema kwaunenge uchiita uchitaurira wakavhara muromo wako unodikitira, saka unogona kuzovarairwa kuti udzosere futi pakare sezvinhu zvatasina kujaira.
Mumwe murume uyo asina kuda kudomwa nezita anga akamirira kutora mari pane rimwe bhanga muguta, apo vanhu vanga vakatsokodzerana, abvuma kuStudio 7 kuti ane ruzivo rwekuti uwandu hwevari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika huri kukwira. Asi ati kunyange hazvo achiziya kuti kumira vakapatsanurana kunobatsira, nyaya yekutya kupindirwa ndiyo inoita kuti vanhu vabatane vari mumutsetse.
Vanotya bhati nenhau yekuti vanhu vari kuda mari. Munhu anenge achitya kupindikwa nevamwe vanhu achida kumanyira kuti awanawo mari kuti awane unopava nacho kuti ngavaone kuti vanhu havana mari nguva dzese pavane vachida mari kuti vanhu vasawane kutsokodzerana nguva zhinji.
VaSimon Zhou, avo vanga vakamirira bhazi kuti vaende kuMount Pleasant Heights, vati vanga vava nemaawa mana vari panzvimbo imwe chete, izvo zvinogona kuti vabatire chirwere ichi. VaZhou vatiwo vanhu havasi kutariswa temperature kana kupiwa zvekuzora maoko avo pavanenge vachipinda mumabhazi eZupco sezvaiitika pakatanga kuvhurwa nyika.
Nguva yachatiri kutora yatiri pazupo yakakura kusingatongoi.
Hatisi kutestwa temperature tichipinda mumazupo nekupiwa sanitizer hatisi kutombopuwa. Pakutanga paipai zvanga zvichifamba zvakanaka. Nekuti tanga tichitestwa nekupiwa zvese izvozvo.
Munyori wezveutano muMDC Alliance uye vakambove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, Dr. Henry Madzorera, vati vanhu vanofanirwa kuchengetedza utano hwavo kuburikidza nekutevedzera zvinokurudzirwa neveutano. Dr. Madzorera vakurudzirawo kuti munguva ino yechando dai veruzhinji vagara kudzimba.
Takuona kuti chakufamba izvino zvichibata vanhu vari muZimbabwe vasinambobuda kunze. Izvakutyisa. Ngatiteedzere nyaya yesocial distancing, nyaya yekugara tigeza maoko edu, tombosimbisisa. Iyo nyaya yengoita self-isolation, yengogara tiri kudzimba dzedu. Tongobuda tichienda kumastore kunotenga manecessities chete, todzokera kumba.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vaudza Studio 7 parunhare kuti vari kuwedzera kudzidzisa veruzhinji nezvechirwere ichi pamwe nekuwedzera vanhu vanoongororwa kuitira kudzivirira kutapuriranwa kwechirwere ichi. Vachitaura kumusangano wePolitburo yebato ravo, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatiwo kukwira kuri kuita uwandu hwevari kubatwa neCOVID-19 kuchaitawo kuti vatarise zvakare nyaya yekuvharwa kwenyika. Uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere cheCOVID-19 hausi kukwira muZimbabwe chete, sezvo izvi zviri kuitika munyika dzakawanda pasi rose, iro rave nevanhu vanodarika mamiriyoni 12 vabatwa nechirwere ichi, vanhu vanodarika zviuru makumi masere nezvisere nemazana maviri ane 12 vari vemuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Ma Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Dare ra magistrate raramba kutambira chikumbiro chekuti rirerutse mabail conditions enhengo dzebato reMDC Alliance dzinoti muzvare Joanna Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova, sezvo vachuchisi vari kutadza kupa vatatu ava zuva rekuti nyaya yavo ichatongwa riini. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vatatu ava avo vanoti vakapambwa nevanhu vasati vave kuzivikanwa vakanosiyiwa kwamuchapondwa kubhindura muna Chivabvu vari kupomerwa mhosva yekunyepa kuti vakapambwa, kubatwa chibharo nekushungurudzwa. Vatatu ava vakazosungwa nemapurisa mushure mekuwanikwa kwavo vakabhadhariswa mari yechibatiso zvirugumi zvemadhora emuno pamunhu, vakanzwa mhangare kumapurisa katatu pasvondo, zvichitevera kutadza kuvapa zuva rekutongwa kwenyaya yavo. Sekuimbi swa kwainge kwaitwa nevachuchusi, magweta avo akumbira dare kuti rirerutse mabail conditions avo, izvo zvarambwa nedare. Rimwe remagweta evatatu ava vaobeishava vaudza Studio 7 kuti dare rati mabail conditions aripo anokodzera.
Tatiri mudare tichida kuti mabail conditions evasikana ava anzirerutswe izvishoma, sekuti vari kuripota katatu pavhiki, zvinova zvatinofunga kuti zvakanyanyisa. Havana kusununguka mumafambiro avo, saka dare razviongorora rikati aiwa nyaya iyi ichangopinda pamberi pedare mazuva mashoma apfuura. Hatifungi kuti maconditions atakapawa akanyanya, ngavarambe vachidaro. Kana musina kufara nazvo munoenda kuhigh court. Isu tinoona senge zvakakodzera kuti varambe vachiita maconditions iwayo.
Vashava vati vachataura nevatatu ava kuti vokwidza chikumbiro ichi kudare repamusoro here kana kuti kwete. Dare repamusoro ndiro rakavapa mukana wokubvisa mari yechibatiso mushure mekunge dare ramagistrate raramba. Nyaya iyi ichadzoka kudare zvakare musi wa13 Nyamavhuvhu. Mune imwewo nyaya, komiti inotungamira mabasa eparamende yeStanding Rules and Orders Committee nhasi yaita bvunzo dzekutsvaga vanhu vachadumwa kuve nhengo dzekomishen yeZimbabwe Media Commission. Vanhu gumi nevasere vapinda mubvunzo dzanhasi, uye pavanhu gumi ava pange paine madzimai mashanu. Vamwe vapinda mubvunzo idzi vanosanganisira sachigaro wechikamu cheEnglish paUniversity of Zimbabwe, Professor Rubima Goshongwe, mukuru wekambani yeAB Communications amai Susan Makore, vashandi veZimbabwe Broadcasting Corporation Ompile Marupi naMcele Chuma, Dr Philip Pasirai, pamwe nevarayiridzi vezvidzidzo zvenhau paGreat Zimbabwe University vaJasper Maposa navatichaona zinumwe. Komiti yeparamende ichabuda nemazita gumi nemaviri aichaendesa kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vadome vanhu vasere vachapinda muZimbabwe Media Commission. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nhasi izvi zvichaunza commission nekukasika kuti ivandudze mashandiro evatapi venhau nemabasa avo munyika.
Sevatapi venhau vange vachitarisana nezvakawanda zvinosanganisa kumbunyikidzwa, kusungwa, kuvhiringwa mabasa, kwekuti iko vashandi vekomishen vange vasingakwanisi kunge vachizvigadzirisa pasina musangano wakakwana unosanganisira makomishina nevashandi, nekuti makomishina ndo anopa gwara remusangano, gwara rekomishen, uyezve vanotora gwara rematanho kana pane zvinenge zvakanganisika. Saka chatinotarisira ndechekuti bvunzo dzaitwa nhasi dzive jekerere, vanenge vakwanisa kukunda vobudiswa kuti vakakunda zvakadii, vozoendeswa kundogadzwa.
Pave nemakore mashanu bhodhi reZMC risina makomishina, izvo zvange zvave kukanganisa mabasa ekutapwa kwenhau munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kufa kwaGeorge Floyd ari mumaoko emapurisa muAmerica kwakaita kuti kuve nekuratidzira kwakasimba munyika yose. Vanhu vachiti munyika iyi munofanirwa kuve nekuenzaniswa kwemarudzi, vamwe vachiti dzihurumende dzinofanirwa kumisa kupa mari kumapazi emapurisa. Mari iyi yoshandiswa muzvirongwa zvinoderedza kuparwa kwedzimhosva. Muguta reNew York, meya waro ari kutoita zvaikurudzirwa nevanhu vairatidzira. Kuvharwa kwenyika nekuda kweCOVID-19 muSudan kuri kuita kuti vanhu vaswere vachirima mumagadhi avo. Dandemutande reFacebook yaAlamin Jafar, iro rinobatsira vanhu nenzira dzakanaka dzekurima magadheni, rave nevanhu vanodarika 350 ezviuru. Sangano reZimbabwe Council of Churches rinoti gadziriro yemusangano wemuvhuro unouya, apo pari kutarisirwa kusangana vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana yemunyika. Iri kufamba zvakanaka chose uye zvinhu zvose zvave mugwara. Munyori mukuru weZCC, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vanoti urongwa hwavo hwafamba zvikuru uye vaitawo misangano yakasiyana-siyana nemapato akawanda anga achida kunzwisisa kuti musangano uyu wakamira sei. Dr. Mutata havasina kuda kutaura kuti vatungamiri vapi vabvuma kupinda musangano uyu. Vanoti urongwa hwavo hausi hwekukwikwidzana nehumwe hungadai huripo nechakare, wakadai sePolitical Actors Dialogue kana kuti Pollard, kana umwewo zvawo ungadai huripo. Zimbabwe Council of Churches inoti iri kuronga musangano wekuunza vatungamiri vemapato ose ezvematongerwo enyika nechinangwa chekuedza kutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko ari munyika nekusawirirana mune zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Musangano uyu uri kutarisirwa kuitwa kuKentucky Hotel muHarare uye uri kuuya panguva iyo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyunyuta nemamiriro akaita zvinhu munyika uye zviri kuronga kuratidzira munyika yose musi wa31 mwedzi uno. Ngatinzwei hurukuro yataita naReverend Dr. Mutata pamusoro penyaya iyi.
Urongwa hwafamba zvikuru, tinotenda kuti tawana mabilateral meetings namapolitical parties akawanda vanga vachida kunzwisisa zvavanofanira kugadzirira pavanouya kumusangano. Saka we can say everything is set for the meeting yeMonday. Ndofunga zvimwe zvese zvagadzirikwa zvinenge zvichafamba zvakanaka sekuona kwedu.
Tinonzwawo mamwe mapato kusanganisira bato reZANU-PF vachiti hwaro hwenhaurirano hwavanocherechedza iPollard. Munozoona here mapato iyaya vachizonge vachiuya kumusangano wenyu?
Gwaro rokuinvaita kwedu kana kukoka mapato kumusangano uyu rakabuda pachena kuti musangano uyu hauzwe makwikwi nezvimwe zviri kuitiwa nevamwe. Vanhu vanoona nenzira dzakasiyana kuti solution dzenyika dzinofanira kunge dzakamira sei. Vamwe vanofunga kuti solution kubvisa hurumende nemaprotests, takati hatiuyi kuzokonesa vane urongwa ihwohwo. Vamwe vanofunga kuti solution kugadzirira maelections, takati hatiuyi kuzokakavadzana naizvozve. Vamwe vanofunga kuti solution iPollard, takati hatikakavadzani nazvo. Musangano uyu hauzi makwikwi okuti zvii zviri kuitika, inongovavo nyaya yokuti tingabetsera sei kuti vanhu vauye patafura pamwe chete kuti titsvage masolutions kunhamo yatakatarisana nayo senyika. Makereke akati hatingangogari zvinhu zvisingafambi zvakanaka, kata tine nzira dzokuti tiwane uchenjeri hwokuti toita sei. Ngatidanei ava vanoita zvematongerwo enyika tinzwe kuti ivo vanofunga chii uye zvende zvipi zvatingabvumirana kuti tigadzirise nhamo yatakatarisana nayo senyika.
Mapato mangani ari kuzivisa kuti achange achipinda musangano?
Tina mapato mazhinji akonfirma kuti anouya kumusangano uku. Hatisati tasvika pachinhano chokuti tingagona kureva mazita avo pachena vasina kutibvumidza. Saka pari zvino hatigoni kureva mazita evari kuuya, asi zvino namba yatinayo yakakura chaizvo, uyezve mapato nechimiro vane maagenda avanofamba nawo. Saka all systems are ready for the meeting.
Vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare muHarare neStudio 7, vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Mbofana. Vanoti zviri kuitwa neZimbabwe Council of Churches zvekuedza kuunza mapato ose kunhaurirano idanho rakanaka chose, uye vanokurudzira mapato ane vatsigiri vakawanda anoti ZANU-PF neMDC Alliance kupinda mumusangano uyu kana aine chido nevanhu pamwoyo sezvaanogaro paridza. Ngatinzwei vachitsanangura.
Danho riri kutorwa iri neZimbabwe Council of Churches, sekuona kwangu ndinoona rakanaka chose. Ndinoona riri danho ravakaboedza kuti vaite nguva yatipfuure yayo, asi hatina kuzoona kubudira kwazvo sezvo panga paumbwa boka iri repolitical actors Pollard. Saka ndinoona rakanaka, ndo danho rinofanirwa kuve rakatorwa zvinhu zvisati zvasvika pazvasvika apa, kuti vakuru vane mapato makuru muno muZimbabwe vatinoziva isu kuti tichitarisa sarudzo dzakaitwa muna July 2018 ndava chamisa veMDC Alliance navamunangagwa veZANU-PF. Saka dzoumbiri idzi ndidzo dzinofanirwa kuti dzigare pasi dzitaurirane, dzopanana mazano nemuono umwe chete kuti matambudziko atiri seZimbabwe senyika tingamabude sei. Saka sekuona kwangu ndinoona riri danho rakanaka zvikuru, rakanakisisa. Vakandemiri, mubvunzo wenyu wakanakisa chachose. Chaakudiwa pano pamapato mavira eZANU-PF nereMDC Alliance ane mamiriyoni nemamiriyoni evatsigiri muno munyika ndechekuti vachidzikamisa hana, vachizvininipisa. Pachivanhu chedu tinoti gudoguru petamuswe kuti vadiki vagokuremekedza. Ehe, ndinozovati pachavo kuZANU-PF apa, MDC Alliance apa, vachamisa apa, vamunangagwa apa, vangava vachizviona vari vakurusa, vari nzou chaidzo, ende zvechokwadi vakuru kana tichitarisa maresults nekutsigirwa kwavanoita muno muZimbabwe. Asi kana vachiti vanhu vanoda vatsigiri vavo, mamiriyoni nemamiriyoni iwavo vanhu vakavatsigira, ndo vanhu vari kushaya chikafu nhasi, ndo vanhu vari kushaya mabasa, ndo vanhu vari kushaya mishonga muzvipatara. Saka kana vachiti tinokoshesa mamiriyoni nemamiriyoni iwavo akavatsigira, ngavachiisa vanhu ivavo pamberi, vochirega kuisa zvido zvavo ivo pamberi. Ngavazive kuti pavari pamusorosoro ipapo vakatsigirwa nemamiriyoni nemamiriyoni evanhu.
Zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe kana mapato maviri aya, ZANU-PF neMDC Alliance, akakundikana kunge achipinda mumusangano?
Kana mapato maviri aya atadza kugara pasi, atadza kuwirirana, tinenge tatoona kuti zvinhu zvasvika pakatoipisisa senyika. Chekutanga, tinenge takutoona kuti mapato aya atorakidza pachena pasina mubvunzo kuti haamiriri zvido zvevanhu.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Mbofana, vachitaura neStudio 7 vari parunhare mukwekwe. Yasvika nguva yekuti timhonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri, china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Masukura semu reZimbabwe, Neva TV Studio 7 internet kwa Asha Madira ndiripa Cape Town. Indinotanga kutaura mamiro akaita zunhu munyika munenyaya yenhau yecoronavirus. Namba makuru ari kuita munyika yeZimbabwe apa tiri kunzwa kuti kuBulawayo uko kune njere matanga kutestwa vanhu positive futi. Munoona hurumende yedu inongotora vanhu ichisunga vanhu ichingokanda mumajere haitanga yatesta kuona kuti munhu yakamira sei zviri kufamba sei. Hapana zvavanoita. After all, vanoita uori vachitora mari dzenyika vachidya. Even kana vachinge vazobatwa nechirwere icho chichi, vanotanga kurapwa kuri special vanhu vepasi tichitambura tichifa.
Regai tikupa semozvara nhasi ari kuda ndimufundisi mwoyo kusinok South Africa. Aiwa ndinondirongo kutaurawo zvishoma. Mwari kudenga dai akatibatsira zvikuru nokuti patasvika panorema nenhau yechirwere checoronavirus and futi nezvimwe zvinhu zvakabva mukutaurwa kunzi coronavirus inofamba airborne kureva kuti kanzi mukufema kwatinoita tinogona kubatwa necoronavirus. Saka ndinozvibvunza kuti zvine unyanzvi dzekurapa vanouya nekutaura kwakadai vachityisa vanhu nokuti vachiti inowanikwa mukufema kwatinoita chero ukaisa mask unogona kubatwa necoronavirus. Yakafano kuti wasvika pane moto pane hutsi hutsi uya uya kunwa kwawa unogona kubatira pahembe usvika mbochinwa hutsi. Saka zvinhu zvinotinetsa nokuti rwadza zvikuru kuti zvinhu zvazvinodai chinzi inofemiwa chero ukava wakapfeka maski inogona kubatira pamaski chaipo wasvika mukati memusha unogona svika unayo. Saka zvinhu zvinorwadza kuruzhinji.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Live talk na 8 p.m. Tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzecoronavirus. Mutarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nechina kusvika pamazana mapfumbamwe nemakumi maviri nematanhatu kana kuti 926 uye vanhu vafa vava gumi nevaviri. Nyanzvi munyaya dzeutano dzokurudzira veruzhinji kuti vadzivirire kuchirwere checovid-19. Dare ramajistrate raramba kutambira chikumbiro chekuti rirerutse mabail conditions enhengo dzeMDC Alliance. Zinoti mzare Joanna Mamombe, mzare Cecilia Chimbiri na mzare Netsai Marowa. Zimbabwe Council of Churches inotigadzirirwe musangano uri kutariswa kusangana vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika akasiyana siyana emunyika iri kufamba zvakanaka chose. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@viewenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.viewishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.